Kudzi ndiye abvunza mubvunzo wedu wanhasi. Ari kuti, vatungamiri vehurumende yemubatanidzwa vanokwanisa here kuti kuitwe sarudzo dzevatungamiri venyika pasina bumbiro remitemo idzva?
Hungu, tinokwanisa kuenda kusarudzo tisina bumbiro idzva remutemo. Pachinhu ndinoda kuti ndo short shrift answer to that question. Asi toti isusu ndizvo here zvatinoda, ndizvo here zvakanaka pamhuri yeZimbabwe kuti tiende kusarudzo tisina bumbiro idzva remutemo. Ndofunga munhu wega zvake, munhu wega zvake anofunga kuti munhu anei nechekuita nechakanaka cheZimbabwe ramangwana anoda kuti tiende kusarudzo inoteera tava nebumbiro idzva remutemo. Tinokarira kuti bumbiro idzva remutemo riri kuuya iri richange riri bumbiro idzva rinenge rakatisiyanei nebumbiro ratinaro nhasi. Tinovimba kuti rinenge riri bumbiro rinonyatsoona kuti kana tichienda kusarudzo takuenda kusarudzo haikuona kuti takuenda kunorwa fanika zvakaitwa muna June gore rapera. Tinofunga kuti ibumbiro remutemo ratinoona kuti aiwa kana tapedza sarudzo yetaita kuti hamuoni izvi tanyatsosarudza vanhu vatinoda haikuona kuti tasarudza vanhu nokuti tamanikidzwa nangana kuti sarudze vanhu. Saka ndonda tichiti zvinenge zvakanaka kuti tiende kusarudzo tava nebumbiro idzva rakanaka. Asi chikuru chiripo ndechekudai, hungu bumbiro rinotaura kuti ngatiite zvakati zvakati. Asi vedu weka, kana isusu mupfungwa dzedu tisati tachinja zvichatinetsa. Ngatitarisei zvakaitika muna 2008. Patakaenda kuma elections muna 2008 muna March, takaenda kuma elections zvanga zvakatinakei, kwanga kuine runyararo. Inini ndiri MP wekubhuera West. Paupenyu hwangu imwe yenguva yandakawana mufaro kuti ndakwanisa kutaura nevanhu zvakanaka patakaenda kuma elections muna March. Asi takuzoenda kuna June masamba kanga asiyana. Takaita fanika tiri mune imwe nyika isiri Zimbabwe. Asi hapana mutemo wanga achinja kubva muna March kuenda muna June. Tinoziva zvakaitika munyika. Kuna nana Chiweshe, kuna nana Bohera, kuna nana Mutoko. Zvakaitika nekuti vanhu vemuZimbabwe iwo mashefu enyiwa yaya, pane vamwe vanofunga kuti aiwa kana zvinhu zvikasaitwa zvandinoda ini hakuchisina mutemo. Saka chinhu chikuru ndechekuti ngationei kuti taparukudzo kumutemo. Ngationei kuti kana tiine bumbiro, kana tiine mutemo yatiine munyika, ngatipei rukudzo. Mukaona muchibvumirano chakaitwa muna September 2008, tikaona chikamu chechigumi chinotaura kuti mapato ese anozvipira kuti munyika munomu munhu wega wega zvake anofanira kugachi ita zvaanoda maerano nezvematongerwo enyika. Chikamu chegumi neimwe chete chinotaura futi zvakare kuti mapato ese anozvipira kuti tinge tichiremekedza mutemo wenyika nebumbiro redu remutemo. Chikamu chegumi nechitatu chinoti vanhu vedu vanoita zvekuami, zvekupurisa nemamwe mapato akadaro anofanira kunge achizviita izvi nekuti vari kuita kuti vaite basa reZimbabwe. Noti kuti waite basa rema pato emuZimbabwe. Saka zvinoreva kuti vanhu vese zvavo vemuno muZimbabwe vanokarirwa kuti vaone kuti vaparemekedzo mutemo nebumbiro remutemo yatinoti pachungu constitutionalism. So tikakwanisa hedu kuti tebumbiro remutemo, hungu zvakanaka, ndoda kuti tiite bumbiro remutemo. Asi tofanira futi kuti isusu vanhu tichinje maitiro kana vedue, nekuti kasadaro hazvitibatsiri. Yatinoti culture change ndo yatinofanira kunge tichiona kuti taita kuti tigoona kuti tasvika muma elections edu, anoti ma elections tine tichidada kuti taita ma elections.